Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina chikunguru 23, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinezvi muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 hwakakwira nechitatu manheru kusvika pazviuru zviviri nemakumi matatu nevana, vafa vachiri makumi maviri nevatanhatu. Vamwe vagari vemubulawayo vanoti curfew yakatarwa nehurumende inovafungisa nhamo yavakaona munguva yekukura hunde. Mutori wenhau ane mukurumbira Hopewell Chingono otarisirwa kudzokera mudare mangwana achibva mutirongo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vashandi vemuzvipatara vanodarika mazana maviri kunyanya vana mukoti vachiri kudzidzira basa vabatwa nechirwere cheCovid-19. Zvinova zviri kushungurudza masangano avanomiri anovamirira. Kuramwa mabasa kwevakoti, vanachiremba nevamwe vashandi vemuzvipatara kwave kupa kuti vari kudzidzira basa vaite mabasa ose muzvipatara izvo zvavapinza munjodzi sezvo vari kunzi vari kushandawo vasina zvikwanisiro zvekuzvidzivirira. Vanhu zviuru zviviri nemakumi matatu nevana kana kuti 2034 vabatwa neCovid-19 munyika. Bazi rezveutano rinoti vanhu vatapurirwa chirwere ichi munyika vave chiuru nemakumi mana nevatanhatu kana kuti 1046 vabatwa nechirwere ichi vachibva kunze kwenyika vave mazana mapfumbamwe nemakumi masere nevasere kana kuti 988. Pavakoti vabatwa nechirwere ichi pane makumi maviri nevashanu kubva kuzvishava neprovincial hospital, vatatu paClaybank hospital muGweru. Kubulawa iyo kuzvipatara zvakaita seUBH nemupilo kune makumi manomwe. Vanotungamira mabasa ekurwisa COVID-19 munyika Dr. Agnes Mahomva vanga vasati vapindura mibvunzo yeStudio 7 yatavatumira nezvenyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutungamiri weZimbabwe Nurses Association Vainoki Dongo.
Ichokwadi kuti muno muZimbabwe tavanana mukoti vakawanda zvikuru vabatwa nechirwere cheCovid. Vana mukoti ava pari zvinezvi namba yavo inodarika 200. Tichitarisa kumira kwakaita mahospitals edu nekushaikwa kuri kuita zvekushandisa maPPEs, tiri kutarisira kuti namba iyi ichakwira yechienda yokuti ticha uona vana mukoti vakawanda vachibatwa nechirwere ichi.
Inyaya yamakambo sumawo here hurumende vadongo?
Kubva COVID ichitanga takanga tichiyambira hurumende kuti mukasachenjerera, mukasagadzirira, mukasaisa zvikwanisiro maPPEs kuti muprotekte vana mukoti semafrontliners. Ticharasikirwa neupenyu, tichava nana mukoti vachaita positive vakawanda zvokuti tichaonekwa tichizvipatara zvichivharwa nekushaya health workers nekushaya kunyanya vana mukoti vichinge vatapurirwa nechirwere ichi cheCovid-19. Takatombora tidzira nekuramwa mabasa tichiita kuti hurumende itipe maPPEs akakwana.
Pane zvakaitwa here nehurumende kugadzirisa dambudziko racho?
Tiri kuona sekunge hurumende haina zvayanyanya kuita nekuti muzvipatara matiri umo vazhinji vari kushanda vasina maPPEs. Izvi zvabva zvaita kuti ana mukoti vabatire chirwere ichi. Endi tine kusurukirwa kwakanyanya kuti tine grupu ratinokwanisa kuti mavulnerable grupu revana mukoti ma student nurses vanova ipari zvino pane namba hombe huru chaizvo yabatwa nechirwere ichi
muri kudawo kuti kudii kuhurumende nenyaya
tiri kuti kuhurumende vana ava vana vedu vana zvizvarwa zvemuZimbabwe ibasa rehurumende kudzivirira munhu wese haisi mhosva kuva student nurse zvokuti vanoonekwa vachipihwa maorders ekunorapa ekunobata varwere vasina zvakavadzivirira zvaita izvo kuti vave vari panjodzi yavari nhasi endi tiri kuti kuhurumende ngaiprotekte vanhu vayo
avanga vari mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vaino kidongo vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7 zvichakadaro zvikoro zvepamusoro-soro zvazivisa vadzidzi kuti vatange kudzokera kumba pachityirwa kuti chirwere ichi chave kupararira muzvikoro zvepamusoro-soro zvanga zvambovhurwa kuitira kuti vadzidzi vanyore bvunzo. University of Zimbabwe yati vadzidzi vanga vachifanira kunyora bvunzo kutanga musi wa26 mwedzi uno vadzokere kumba kunze kwevari kudzidzira kuita vana chiremba. Great Zimbabwe University yapa vadzidzi mazuva maviri chete ekudzokerawo kumba. Chinwe University of Technology yakanzi ivharwewo mushure mekunge mumwe mudzidzisi abatwa necovid-19. Hurumende yakazivisa zvikoro zvose zvepamusoro-soro nemusi wechipiri kuti zvinge zvavhara mangwana asati apfuura. Mapurisa nemasoja anonzi aswera achirambidza vanhu kupinda mumaguta akawanda munyika uye vanhu vanga vapinda mumaguta aya nechekare vanga vachiudzwa kuti vadzokere kudzimba dzavo. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Nhasi mapurisa nemasoja anga akadzika maroadblock pamigwagwa yose inopinda mumaguta achipa chete mvumo yekupinda mumaguta vanhu vanobvumirwa nehurumende kushanda munguva ino yenational lockdown. Vanga vasina mvumo vanga vachiudzwa kuti vadzokere kudzimba dzavo uye varemekedze mutemo wekefyu wakatarwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemusi wechipiri. Izvi zvaitika mumaguta nemadhorobha akasiyana-siyana munyika kusanganisira Chinoyi, Gweru, Kadoma, Mutare nemasvingo. Mutori wenhava nemukurumbira vatapfuma machakaire vati shoko rekuti kefyu rinounza ndangariro dzakaipa sezvo mudunhu rematevereland makamboitwa kefyu munguva yegukura hundi iyo yakasiya vanhu vanosvika zviuru makumi maviri vaurayiwa nemauto e5th brigade mumatunhu ematevereland nedzimwe nzvimbo mudunhu remidlands.
Kwanga kune yainzi kefyu nguva yaIan Smith chinhu chaityisa zvikuru zvekuti tikanzwa kuti kune chimwe chadzoka chinonzi kefyu muindependent Zimbabwe tinonzwa kuvhunduka, tinonzwa kutya nekuti chinhu chetinofananidza nekudeuka kweropa. Kefyu yakazodzokazve nguva yegukura hundi mumidlands nematebeleland saka zvakangobatana nezvehondo hondo izvi zvezvirwere izvi dai vatsvagari mwezita kuti kefyu.
Asi nhengo yeCentral Committee yeZANU-PF vaJoseph Chuma vati havaone chakaipa pakuve nekefyu.
Whether kwaiswa kefyu kana kuti kwaiswa ma restrictions anogona kuiswa ndinoti ndini kwari zvinhu izvi ndovhura nazvo kuti ngazviitwe kudaro kuti tidzivirire kukwira kwemainfection rates echirwere ichi adai tirimuona echikwira every day.
Vakafanobata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Human Rights NGO Forum vaMusa Kika vati mapurisa nevechiuto havafanirwe kutyora kodzero dzevanhu panguva yakadaika.
Chatinonyanya kutyira ndechekuti pachange pachiita basa mapurisa nemasoja tichaona kudzvanyirirwa kwevanhu kunenge kuchiitika. Izvi tinozvitaura takatarisa zvanga zvichiitika mazuva ose apfuura watiri muCovid lockdown level 2 pataiona mapurisa nemasoja vachirova vanhu mumigwagwa nenharaunda dzinogara vanhu.
Rambidzwa kupinda mumaguta kuri kuitwa vanhu kunonzi kuri kuvhiringidza vanorarama nekutengesa mumigwagwa. Mumwe anotengesera mumulawayo angozvidoma nezita rekuti Sam ati vanhu vanotengesa mumigwagwa vavhiringidzwa kuita basa ravo.
Senzimoni papa ine mabhasikoro mabhiza maplani moyo vachimhanya rodhi yose saka tigone kudhira chao tigone kuraramisa vana pazvepakatoma ofi tukazvitarisa nzvimbo dzatashanda dzacho dzi vakativharira dzese kwa wakati tende kwa chuku sangu yote akutombo itu kutigona kutira tigona uramisa wana sasa zitu yota si
mwabulawa yo Studio 7 yao na wamuanora ramani kuchinja marimu migwagwa pamwene wanotengesa pamsika wemuna 5th Avenue vachita wekati ni gonzo ne mapurisa ayo angari pama baskoro ne mamu angari pama biza achitendera rachu zawanu kutiba dzokere kumba Amai Madeline Mari, wanora ramaone kutengesa, vati mtemo we curfew, uchaita kutuweru jinji wafe nenzara.
Curfew yaka naka asino tura ya nenzara. Nakuta, tina zuma zunotirara misa kusea kwa yuzo. Dine nanondo oda kuunze uku kumariseva, ndo ya ne staff, ndapinda mno market, ndukushka nji zingiri kwa ni mapurisa kuzibuda. Saka, ndicha ziku tinini ne muri tura ramasei.
Atina kukwansa kunzwadire mapurisa, kana vechi uto, panya ii. Studio 7 haina kukwanisa kubata mnyori mbazi rezo kuburitua kwa mashoko Vanik Mangwana sezo wanga asiru kubatika panare mboja yavo. Aswa mnanga guwavaka zivisa nechipiri kutima utone mapurisa achange arimu migwagwa achuona kutimitemo ya national lockdown ya tewe zero wanemunu wese sezo nyika iru kweza kuzivirira kupararira kwe chiruera che COVID-19 icho chabata wanu anodarika zuru zviviri ni makumi matatu ne wana uye chaura ya wanu makumi maviri ne watanhatu munyika. Vamunanga gwavana kuzivisa kuti curfew ii ichapera rini. Ndakamirira Studio 7 Mubulawayo ndini Kudzanai Musengi.
Vanhu vanotengesera mumigwagwa vakawanda vapinda pakati peguta kunoita mabasa avo. Kunyanga hazvo hurumende yakati vakanyoreswa ndo chete vanofanira kunge vachiita izvi senzira yekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Godwin Manguja anotipa nyaya inotevera.
Vamwe amai vasina kuda kudomwa nezita ravo vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vakanzwa mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vagare kumba havakwanisi kuita izvi nekuda kwenzara. Amai ava vati vatopinda mudhorobha nechikiribidi.
Ndinoita zvekupinda nepanjati ndokwenda kupinda napo pabui pavachirandi chatakuna nomujanji musoro toita seje kudyanya chapana kumba kune tinara pekubata rejista isa hatina bata hatina kana pekubata.
Asi vamwe vakaita Savabhanabhasi Mwanaka vati vanoziva kuti chinangwa chehurumende kuda kuvadzivirira kubva kuCOVID-19 asi vanofane nzara kana vakagara kumba.
Chatiri tipinde mutauni muzuva rakafanana nerineri iyo president odada kuti vanoregera kupinda mutauni inyaya yekuti nzara ndochinhu chekutanga chiri kutuma munhu wese kuti asvike pakuriska upenyu waunenyaya nzara. Upenyu muzimbabwe hwakaoma yekuti munhu kugara kumba just for 2 days chete zvinenge zvakatooma zvokuti mutadza kuriritira chero mhuri yako chero iwe pache zvako.
Vaendererawo mberi vachiti kwavari kupinda mudhorobha handi dambudziko nekuti vanoryidzana nemapurisa nemauto anenge akamira mumigwagwa inopinda mudhorobha.
Murodhi macho mutofambika zvakanaka nemhaka yekuti inini nemupurisa tese tine nzara. Saka pandosvika inini mupurisa asi kuzondiregerera kuenda kubasa kwangu nechikonzero chekuti handina matsamba kana ndanachi nemhaka yekuti mapurisa acho izvozvo akatoshayiwa vanhu vanopinda mutauni. Vanotozoti vatova panzara yakaoma nekuti nhamo yavo vanenge vasisa une makastoma avo ndivo vanhu vamuri kuonesa vari kufamba umo. Tikasvika parodhi kure kuti ndototonyora dhora rako rinokusvitsa kubasa.
Vanoona nezvekufambiswa kwebasa musanganore Community Water Alliance vaHardlife Mudzingwa vaudza Studio 7 kuti vanoona kuti mutemo wakatarwa nehurumende watevedzwa havasi kufarawo ndosaka vachizorega vanhu vachiita madiro aJorgina.
Izvozvo zvirikungoratidza chete kuti bandike rinoona nezvesecurity yenyika harisi kudyidzana zvakanyatsonaka kana kuti harina hochekochi nemapolisi formulators akaita seofisi yapurezidendi necabinet yavo.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa sezvo vange vari mumusangano asi vakasanobata chigaro chegurukota rezveutano Profesa Amon Murwira vanoti vanhu havafaniri kumirira mapurisa kuti havamanikidze kutevedza zvinodiwa kuti vazvidzivirire kubva kuCOVID-19 asi kuti vanhu vanofanira kuzviita pachavo vega. Mune imwewo nyaya mutungamiri wadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro vatakudzwa ngadzihore vati zvichitevera danho rekuvhara zvikoro zvepamusoro munyika senzira yekudzivirira kupararira kweCOVID-19 hurumende inofanira kuona kuti vadzidzi vese vavhenekwa kuitira kuti vaonekwe kuti havana utachiwana hwecoronavhairasi here vasati vadzokera kumba.
tinotarisira homu ndezvekuti utano hwevadzidzi huchengetedzwe, asi hurumende haina mvumo yekudzosera vana kunharaunda isati yavaongorora kuti havana here chirwere chacho. Hongu vanodaro vati zvakanaka uye nesu tinobvumirana nazvo, asi vambungu here vaiona kuti vana vavari kufira kunharaunda vakachengetedzwa, uye zvekare kana vane nhano dzavachatora kuti idzo dzienderere kumberi, nhano idzi dzinosanganisirawo here kuti vacho vasina zvekushandisa pamasaisai kana vanodhurirwa nemari dzekushandisa pamasaisai vachange vachishandisawo zvakanaka.
Vadzidzi vemuzvikoro zvikuru izvi vange vari kunyora bvunzo vari muzvikamu zvikamu, uye zvikamu zviri kunyora pari zvino zvichapedza kunyora mangwana apo pachavharwa zvikoro izvi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mutungamiri webato reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vanyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekukurudzira vanhu kuratidzira zvine mhirizhonga panguva iyo mutori wenhau Hopewell Chingono anzi nedare adzokere mudare mangwana. Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitora mutongo pachikumbiro chavangarivhume chekuti vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekukurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati, mutongi wedare Vatranos Uta Hwashe vati vangarivhume havakodzere kuburitswa muusungwa. Vauta Hwashe vati vangarivhume vanogona kukonzera kusagadzikana munyika kana vakaburitswa muusungwa, vachiti vanoisa upenyu hweveruzhinji panjodzi sezvo paine chirwere checovid-19 chiri kuuraya vanhu munyika. Vauta Hwashe vati mashoko anonzi akataurwa navangarivhume padande mutande ravo retwitter ekuti vanhu vanofanira kuratidzira sezvo vachitiraramo munyika yangofanana neupenyu nerufu, mashoko anokurudzira mhirizhonga nokudaro vanofanira kugara muusungwa sezvo vachiti veruzhinji vanogona kuratidzira musi wa31 Chikunguru kana vangarivhume vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Zvaturwa nedare zvatsinirwa negweta ravangarivhume Moses Nkomo avo vati vachakwidza nyaya iyi kudare repamusoro.
Chikonzero chapiwa chokuti vasapiwa bail ndechekuti hanzi kana vakabuda pane njodzi yokuti mademonstrations against corruption anoenderera mberi, saka ngavambovharirwa. Hatizivi kuti kusvika rini, asi kwatiri zvinhu zvacho hazvina musoro, kana ndingashandisa varayiro kuti hazvina musoro kuti nokuti panotyiwa kuti vanhu vanogona kudemonstrata, zvisinei nokuti constitution yeZimbabwe inobvumidza vanhu kuti varatidzire kana pane zvavasiri kufara nazvo.
Zvichakadai, kunzwikwa kwechikumbiro chemutori wenhau Hopewell Chingono chekuti atongwa achibva kumba pamhosva imwe cheteyo chaenderera mberi nekunzwikwa nhasi. Mupurisa ari kuferefeta nyaya iyi achibvuma kuti hurumende inogona kubviswa pasina kushandiswa mhirizhonga sezvakaitika muna 2017 pakabviswa vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. Izvo zvinotevera kubvunzurudzwa kwaitwa mupurisa uyu namai Beatrice Mutetwa kuti inganzi imhosva here kuti hurumende ichinjwe kana veruzhinji vasiri kufara nayo. Kunzwikwa kwenyaya iyi kuchaenderera mberi mangwana mushure mekunge mutongi panyaya iyi Vangoni Nduna vati nguva dzanga dzisina kumira zvakanaka pakatariswa mitemo mitsva yeCovid-19 regulations yakadzikwa nemutungamiri wenyika. Amai Mutetwa vati mitemo iyi inotyora kodzero dzevasungwa dzekuwana rusununguko. Izvi zvatsinirwa nerimwe gweta riri kushanda naamai Mutetwa panyaya iyi vaGift Mtisi.
Nyaya Chingono, izvezvi zvitamira kuti tipedzise kuita masubmissions edu semalawyers. State yakaita masubmissions ayo ndobva yadeedza vachapupu wayo mawitness 2 tava cross examine vakaitwa re-examined vapedza vose. Saka tanga tiri pakati pekuitawo masubmissions edu ndobva tamiswa zvichinzi taakufanira kuti timire nekuda kwemacovid regulations, tofanira kumira na 3.
Zvichakadai, meya weHarare vaHebert Gomba vamiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekushandisa hofisi yavo zvisirizvo pakupihwa kwemastendi. Gweta ravo vaLovemore Maduku vatiwo havana kufara nemabatirwo aitwa nyaya yavaGomba avo vakatarisirwa kudzoka kudare mangwana pavakatarisirwa kusvitsa chikumbiro chekuti vakwanise kubhadhara mari yechibatiso.
Nyaya yavari kupomerwa ndeyekuti vari kunzi vakati imwe land yemuHarare itange kusavheiwa vachitaurira town clerk kuti asabve land iyoyo. Ivo vari kupamara mhosva vari kuti land iyoyo yaisafanira kunge ichisabveiwa nekuti yanga yakatopuwa vamwe vanhu kare. Ndochete zvinyaya yacho haina zvimwe, hapataurwi kuti land yacho ine value yakadii kana chii. Saka hatina kukwanisa kuzopinda mukoti kuti tinyatsoti nyaya yese iitwe nekuti vari kuti 3 o'clock dzanga dzakwana. Saka mapurisa aingoda kuti svike towards 3 kuti vagomba vamboendeswa kuremand prison. Batudzoka mangwana na 9 a.m. chaita bail application.
Padare, panga pazere nhengo dzeMDC Alliance dzanga dzichisanganisira munyori mukuru mubato iri vachauton Wende. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Thomas Chiripasi.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvuru nezvuru zvevashandi vezveutano vanonzi vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika dzakawanda muAfrica, izvo zvavakupa kuti vanoshanda munyaya dzeutano pasi rose vashushikane zvikuru. MuSouth Africa chete, vashandi vezveutano vanodarika zviuru zvitatu nemazana mashanu vakabatwa nechirwere ichi, uye vashandi makumi matatu nevana vakafawo nechirwere ichi. South Korea iri kusunga vanopikisa avari kutumira kuNorth Korea zvinyorwa zvinoshoropodza Pyongyang. Izvi zviri kushorwa zvikuru nevanorwira kodzero dzevanhu, vachiti hurumende yeSeoul iri kumbonyikidza kutaura kwevanhu vakasununguka. Nyanzvi dzezvemutemo dziri kupesana panyaya yekusungwa kwemutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume pamwe nemutori wenhau Hopewell Chingono, avakasungwa nemuvhuro vachipomerwa mhosva yekutyora chikamu 187 chebumbiro remutemo mushure mekunge vakurudzira vanhu kuti varatidzire musi wa31 Chikunguru unovemwedzi uno. Mamwe magweta ari kupomera hurumende mhosva yekutyora kodzero dzevaviri ava dzekuratidzira dzavanopiwa nebumbiro remitemo yenyika, asi vamwe vari kuti vaviri ava ndo vari kutotyora mutemo kuburikidza nekufurira vanhu kuti vaungane ipo paine mutemo unorambidza kuungana kwevanhu munguva ino yechirwere cheCOVID-19. Vaviri ava vamiswa pamberi pedare nhasi, apo vangarivhume vanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso vakanzi vanozodzoka zvakare kudare musi wa14 Nyamavhuvhu, ukuwo Hopewell Chingono achitarisirwa kudzoka mudare mangwana. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vadeva mavhinga pamwe nerimwe gweta uye vari nhengo yezanu PF Dr Simba Mavhaza. Tatanga nekubvunza vamavhinga kuti vanoti kudii nekusungwa kwevaviri ava.
Zvinonyadzisa zvinoitwa nehurumende yeZimbabwe. Munofunga kuti iri kunyora pamasaisai eTwitter kuti ngatitaridzirei murunyararo, zvinhu zvinosungisa izvozvo. Tangatichiona iko zvino kushungurudzwa kwekuti vavaJacob Ngarivhume navaHopewell Chingono, hapana kana nyaya inobatika ine kumeso iripo. Kungoshungurudza vanhu kwehurumende inotya, inongoti chero chatikwatara yototi nekuti ine katurika. Aiwa, hurumende iyi ngairege kutya kodzero dzevanhu. Kumbiro remutemo renyika yeZimbabwe rinotaura pachena kuti munhu wese ane kodzero yekunyunyuta kana kutaridzira kana asingagutsikani nehurumende. Hapana pakakurudzirwa mirizhonga. Hurumende ndiyo iri kushandisa mutemo kushungurudza vanhu vari kuyanika pachena uori hunosemesa huri kuitwa kumusoro muhurumende.
Dr Mavhaza, munoti nezviri kutaurwa navamavhinga?
yati tinzukisa chimwe chete wopwe chimono mutori wenhau asi mutori wenhau akaita iye vatingati a political activist is become a political activist nyaya asingirwa haisi kutora nhau haisi kutaura kuti vanhu musabe kana kuti vanhu vaba zvakati inyaya yekukurudzira kuti handei tinomipinda mumukwagwa tigorati nzira nemusvatsetwani nekusimbisa vanhu kuti vatyore mutemo nekuti hurumende yakati hakuna kusangana kwevanhu vanotsura
mutemo
hurumende yakaisa mutemo under the COVID law kuti hatifanire kuungana kupfuura vanhu 50 kana mukangoungana kupfuura 50 matotyora mutemo wedza muri kuratidzira kana kuti muri kuchema matotyora mutemo nekuti mutemo uripo nguva ino wekuti hatifanire kuungana takapfuura 50 ende mutemo wakauya musati mataura nyaya yekuti muda kuti kudemonstrate saka mutemo hauna kuisirwa kuvhara demonstration wakaisirwa kuvhara chirwere.
Vamazvinga, pane mutemo kauri kurambidza kuungana kwevanhu ukutaurwa navamavhazi?
Hapana mutemo wachikorwa naHopo Chingono naJacob Ngarivhume kutaridzira murunyararo haisi mhosva, kuva mupepeti wenhau haisi mhosva. Vanhu vezanupf vari kunyepa, mapurisa akapaza imba yavachingono vasina mapepa akafanira vakabvuta, vachingono vakasungwa vari kushungurudzwa. Tinoziva pachena kuti iko zvino vanhu vezanupf vatsigiri vezanupf vari kunyora tsamba dzekuti musi wa31 iwoyo tinoda kutaridzira nyaya dzemasanction, tinoda kuti tipemberere zvakati zvakati zvehurumende zvichibvumidzwa. Saka mutemo wokupi iwoyo wokuti kana uchinge uri mutemo wongonzwaira MDC chete.
Vamavhaza, pindai tinzwe.
Vamazvinga, hakuna demonstration yakabvumidzwa musi wa31 whether iri yemasanctions or iri against the American interference. Hakuna chakabvumidzwa musi wa31, there will be no demonstration at all. Saka hakuna mutemo wakaiswa pauti wezanupf kana kuti wemdc. Munhu wese anotokumbira achirambidzwawo achibvumidzwawo kana zvichiita kuti vabvumidzwa. Apa vemusi wa31 havasi nevatongo vatombokumbira, vakatongotanga nekungoronga vozokumbira papakati. Hurumende kati aiwa kumbira imwe musi apa yangoridza kuti inguva yechirwere, vanhu vanobvunzwa kuratidzira nemadira avada, itai madira ajojina, asi remekedzai utano hwevanhu.
Takambotaura navangarivhume vachitoti vakanga vasvitsa tsamba kumapurisa asi vakamirira mhinduro.
Tsamba haina kusvika kumapurisa, havana kuiona, ndosaka vasina kuwana mhinduro. Dai yanga yakasvika
yakavaaziva seizvo
nekuti hapana
unozviziva sei
mapurisa anopindura ukaona pasina mhinduro. Tsamba haina kusvika.
Vamavhinga, sei muri kuti imi vangarivhume navachingono havana kupara mhosva?
Mhosva iri kupomerwa ngarivhume nachingono haisi yezvitorwa namavhaza. Vari kutaurwa kunzi vari kuronga mhirizhonga anova manyepo. Mhosva yavari kupomerwa ndeyekunzi vari kuronga mhirizhonga, hachisi chokwadi kutaridzira murunyararo haisi mhosva.
Vamavhaza, petai tinzwe chirongwa.
Ndoba muri kurasika baba. Tarisai hashtag yavangarivhume, muchaisa hashtag yaHopiwe Chingono iri kuti ZANU PF must go 31 July. Vari kuisa
mhirizhonga ireyo,
teererai
mhirizhonga ireyo.
Vari kuisa mupfungwa dzevanhu kuti tinofanira kuibvisa, kwete kungobvisa chete nechisimba. Saka kana
zvakadaro chisungai chese, ZANUPF must go.
Ya, but muchasungwawo kana muchinge maaka.
Ndizvozvo, hakuna mhosva yakadaro.
Ngatiteedzere mutemo. Kana
haisi mhosva kuti ZANUPF must go, haisi mhosva.
Kana mudadi hurumende ichinjwa mavhinga, endai munokambena munhu ya 2023 tovhota. That's the constitutional way yekubvisa hurumende yedu.
Vanga vari Gweta uye vari nhengo yezano PF Dr. Simba Mavhaza. Manzwawo zvakare kubva kune rimwe gweta vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhiva mavhinga. Vaviri ava vanga vari parunare kuBritain neStudio 7. Chirongwa cheWomen's Round Table na8pm chiri kutarisa dambudziko rechirwere cheCOVID-19 chavhiringidza pasi rose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 hwakakwira nechitatu manheru kusvika pazviuru zviviri nemakumi matatu nevana. Vafa vachiri makumi maviri nevatanhatu. Mutorwe nawane mkurumbira hupe uchingono otarisirwa kudzokera mudare mangwana achibva muchirongo. Ukuo mutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume vanonyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa pamwe chete naChingono. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana mangwanani. Kana muchida kutumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.